manera akanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, chikumi 9, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotiwo madzishe hafanirwe kumbunyikidza vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Zimbabwe inorova Zambia 4-2 mumakwikwi ekosafa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa nhasi vaudza vatsigiri vavo kwamutoko kuti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya kunyange hazvo matare akatura mutongo wekuti madzishe hafanire kuve nedivi raanorerekera. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi. Vashaura nevatsigiri veZANU PF pamusangano waitirwa pachinzanga Primary School kuno kwamutoko nhasi vaMnangagwa vati nhengo dzebato ravo dziri kukwidza musarudzo dzeparamende dzinofanira kushanda pamwe chete nemadzishe mukutsvaga rutsigiro kuitira kuti ZANU PF igokunda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru.
Moyeuka kuti mudunhu renyu munyika menyu across the board nokuti samambo rotonga dunhu rauri hatongi nyika yose asi ZANU PF yakaparara chii nyika yose saka moziva kubatana neZANU PF kushanda pamwe chete kuti tive norugare mukati menyika yedu.
Mumwe wemadzisha anga ari pamusangano uyu vaEdward Nyamukapa vati vachashandawo nebato reZANU PF vachiti vafara zvikuru kuti vaMnangagwa vari kuvaona sevanhu vakakosha.
Uru ruremekedzo rwauya pachaizvo zvatinotarisirawo semadzimambo tishande nevana vedu zvakadaro tazvigashira chaizvo zvataurwa izvi ndizvo zvezvimwe zvinhu ngazvisinganyatsobatikana pane vazhinji. Dai tikashanda takadaro handifungi pane chinhu chinganetsi tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro.
Izvi zvinopesana nemutongo wakaturwa nedare repamusoro masvondo mashoma adarika wekuti madzishe haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kana kuve nedivi raakarerekera. VaMnangagwa vatiwo nyika dzose dzepasi rino dzakasununguka kutumira vaongorori vesarudzo kana nhasi chaiye vachiti bato ravo harina chekutya kuti paitwe sarudzo dziri pachena.
Kuwanda kwatakaitawo ZANU PF, why would we want to fight this Pope? Why? The guys tender, I'm going to tell you that. Ukabona chane so kandra musuba. Georgia, chopul. And also, no violence, we want free, fair, credible elections.
VaMnangagwa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vabatane pamberi pesarudzo vakashora vaimbo vamutungamiri wenyika Robert Mugabe vachiti vanga vakonzera kusawirirana mubato ravo izvo zvavati vakazomisa kuburikidza nekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika gore rapera zvakazoita kuti vamugabe vasiye basa panyaya yebudiriro vamunangagwa vavimbisa kugadzirisa migwagwa nyaya yekusimbaradzwa kwekugadzirwa kwemagetsi kusimbaradza nyaya yekurima pamwe nekugadzirisa nyaya dzemasaisai kuitira kuti veruzhinji vakwanise kubata zvinotepfenyurwa nemakambani enhau ndakamirira Studio 7 kwamutoko ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano nevatsigiri vavo kurutenga kumasvingo. VaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika vachashanda zvakasimba mukugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Isa mabatisa. Ukuna.
VaChamisa vati kunofanirwa kuva nenhepfenyuro dzakasiyana siyana dzinotaura maonero adzo pachena kwete kumira nenhepfenyuro imwe chete vati nhepfenyuro dzinofanirwa kutepfenyura nemitauro yose pasina rusarura
vanhu vane kodzero yekudemonstrata vanhu vane kodzero yekutaura hakuna anofanira kusungwa hapana anofanira kuurawa kana kuchidhinepa we are going to restore mafreedoms evanhu kutsoropodza hurumende chechipiri ndoda kumeka shuwa patinongopinda hakuna tv 1 no zbc toda matv akawanda anotsoropodza president Chamisa chiza mabatisa kukula toda kuti munyika muve nematv akawanda nemaredio akawanda asi pamatv toremekedza mitauro yedu yose iri muzimbabwe inzwike pamaredio ezimbabwe inzwike pamatv ezimbabwe
VaChamisa vatiwo mashandiro emadzishe nemasabhuku anofanirwa kuremekedza kodzero dzevanhu uye asingamanikidze vanhu kuita zvematongerwo enyika
tona kukanikazve nyaya yematongerwo nemagariro ematihu madzishe nevasabhuku ndo vanoita basa rekutonga asi vasingatyisi seshumba vachitungamirira vanhu ani vavo asi ngavasarudzwe munharaunda nemadzinza pachinyakare kwete kugadzwa nehurumende isingazive kuti munhu uyu ropa iri rake ndereushe here ndo zvimwe zvinoita kuguraikanayo
VaChamisa vachange vari kuchiredzi mangwana vamwe vevatsigiri vavo kuchiredzi ikoko vanoti vacharatidzira mangwana sezvo vasiri kufara nemafambisirwo akaitwa maprimary elections eMDCT munzvimbo iyi tabata mutevedzeri wemubati wehomwe kuMDCT kuchiredzi West vaCollins Musakanda kuti tinzwe zvavakaronga
President vedu vaChamisa tinovada chaizvo vari kuuya mangwana kuchiredzi West Patsovani Stadium asi problemu yatinayo kuchiredzi iri kuchema nevanhu ndenyaya yeimpossible of candidates kungava takatarisa chiredzi West tiri kuti MDC is a party of democracy but you are surprised ndokuimposa munhu wani vachisiya mamwe vaviri saka hata zvakarishaisa isi tiri kuti vanhu vanoshandira musangano but when it comes to nyaya issue yekuti taakuinda kumaelection pane munhu anonzi is very important kuti
makambo zama here kukwidza nyaya idzi kumusoro mumusangano kuvakuru vari vakadziteerera here muchivaudza zviri kuitika
taka nyaya ishu yechiredzi West tatova vanhu vachifamba vakabva kuchiredzi vakaenda problem nyaya iripo ndeyekuti isu takaona nemainvestigation edu vanhu vakabva kuno vakatuma vanhu kuti ndai kuHarare munoona theelectoral directorate yana Morgan Komichi and tichoaze paisona kuti masvika kunationary kwacho kuna vakomichi vanosvika kudzadzokera kuprovinci tikaona tiri kutangwa pfungwa dzedu vari kutiva chokuseri itini imwe vari kugadzira congress yenext year vasona kuti hwine vanava
zvino muri kuona sokuti kuratidzira kwaakurongwa neremusangano hakuzokonzeri here kutsemuka kwakanyanya kudarika kutoripo kare
hatiti konze chatinoda isusu vari kuti the rigging machine ndo vari kutokonzeresa kuti vanhu vapaite madisgruntled members zvinovaidza pedzira kuita vanhu vari kugununa strike points vanofamba.
Mutevedzeri wemubati wehomwe weMDCT kuChiredzi West vaCollins Musakanda vachitaura vari parunhare vari kuChiredzi kwakare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remukuru anoona nezvesarudzo muMDCT. Vakawanda kudunhu reManicaland vari kutarisira kuti bato rinopikisa reMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa richaita mashiripiti ekutora zvigaro zvakawanda sezvakamboitika mugore ra2008. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipanyaya iyi.
Dunhu reManicaland rine vamiriri veparamende makumi maviri nevatanhatu, asi musarudzo dzapfuura dza2013 MDCT yakawana vamiriri vatatu chete, vamwe vose vari veZANU PF. Kunyange hazvo zvakamira zvakadai, vazhinji vane chimbo chekuti nemamiriro aita nyika pachava nekushanduka musarudzo dzichaitwa munyika. Kubva musarudzo dzemuna 2000 MDC yaikunda mudunhu reManicaland, asi izvi zvakashanduka muna 2013 ZANU PF ichitora zvigaro zvakawanda, kunyange hazvo vakawanda vachiti sarudzo idzi dzakabiridzirwa zvakanyanya. Mumwe wechidiki mudunhu reManicaland uyu anogara Gold Springs vaNicholas Matimati vanoti vachavhotera mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nekuda kwekuti hurumende iripo neyaimbovepo dzakatadza kuzadzisa zvido zvavo kwenguva yakareba.
Gore nedu nazo zviri 2018 Chamisa Mofi. Tiri kuaudza tichitaudzawo kuti ka 2018 Chamisa Mofi. Kwezikada kudzokerera futi kuti tidzosere wana wakamugwara ka. Wata nechinduro nechakanyanyisa manje zvinezvi.
Vatinokudzwa mutsveta avo vanogara kubhunda kwamutasa vanoti havaoni hari dzofanzirofa dzichizovhoterwa nguva ino sezvo kumashure vaiona vatungamiriri vemhando iyi vachirara pabasa. Vanoti mukore uno vanhu vanoda vatungamiriri vanotemwa dzinobuda ropa.
Age difference vafanha vachade madhara. Madhara akatanga kutonga 1980. Izvizvi tamuna 2018. Like myself ndazvarwa 1980, ndaingoziva mugabe ndiyeye. Izvozvi tina namwe vana muchangwa ndivavo. Saka generation yedu iyoyi yakuda fana hadika. At least haisi change inoshamisa, but at least kumbochinjawo maoko timboone kuti zvii zvinoitika.
Mumwe mugari wekuHonde Valley vaEdgar Chikoti vanoti zvinovashamisa kuti vamwe vashandi vemuhurumende vanonzi vaende kumudya ndigere kana vasvitsa makore makumi matanhatu, asi vamwe muhurumende vachitoda kufira pazvigaro. VaChikoti vanoti havazi kuzovhotera vakweguri musarudzo.
Ame civil servant, ame teacher. Ati zvinozviretire muna ane 70 years ndipo dotanga kuita president. Izvezvi ozopedza term yake ane 80 years ane manyuwa ideas yaanotipa api acho. Hapana.
Mutungamiri webato re the African Democrats vaMako Machona vanoti sarudzo dzegore rino dzichava pamukana wekudzidza zvinoitwa musarudzo macho. VaMachona vanoti sekuona kwavo pari zvino mapoka anopikisa ari kuwana mukana wekuita misangano yavo wakasununguka pasina zvimhingaidzo sezvaiitika kare.
Maopposition aya ari kutanga tinge tichitodzidza, hatina kumbozviita izvi, hatina kumbokwanisa kukambena upenyu hwedu hwese. Inguva yekuti nesuwo tiri kutodzidza kukambena, asi wokudzidza kwedu hazvirekuti pana zvatinopawo zvatinokwanisa kuita munyika. Zvakawanda tine maexperience, tine rudzidzo, asi tatina mukanwa wekuti tingabetserawo nyika yedu sei.
Mugari wekuchimanimani vaGideon Masimbe vanoti mutsauko uripo pakati pemakore evatungamiriri varipo nevechidiki avo vakawanda munyika vave kubvumirwa kuvhota uchapa mutsauko pane zvichazobuda musarudzo idzi. VaMasimbe vanoti mutungamiriri weZANU PF vaemasa mudambudzo munangagwa nemakore avo makumi manomwe nemashanu havazi kuzomira navachamisa vane makore makumi mana ekuzvarwa sezvo vakawanda vechidiki vari kuti vanodawo kutungamirirwa nevechidiki.
Basically I think the age difference is the one which matters. Munyati inenge yatosiyana even brain wise ka besiti zvine zvatodi zvatosiyana, because munyati yemunhu ane 75 years and above got a room. If you look at the ZANU PF system got to the minister is bracket row is between 62 and 75, and the majority are 40 and below. So how can you be controlled nemunhu ari ane 60 years.
Zvimunya yatezvematongerwe nyika uye vari mudzidzisi pa Zimbabwe Open University vaFreeMbosso. Vanoti vanoona sarudzo dzegore rino dzakaomarara kwazvo zvekuti achakunda anenge aine chidimbu chidiki diki. VaBosso vanoti vanhu vakawanda vakanovhota zvinogona kukanganisa Zanu PF, asi kukaita vanhu vashoma vachanovhota zvichakanganisa MDC Alliance kuti ipinde panyanga. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchuchisi wemuFrance audza sangano renhau reAssociated Press nasi kuti honzeri yerufu rwaAnthony Bourdain kuzviuraya uye hapana kufungidzira kuti pane zvimwe zvakakonzera kufa kwake.
Musi wa14 kukadzi 2006, dare remuAmerica reHouse of Representatives rakatenderana kuti mwedzi wachikumi gore rega rega uve mwedzi wokupemberera zvizvarwa zvemuAmerica zvinobva kuCaribbean pamwe chete netsika dzavo nekufarira zvavakaitira America. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti mwedzi wokupemberera uyu ndewekufara nekukudza avo vakabva kuCaribbean vakabatsira kuti America ibudirire sezvairi nhasi. Vanotizve vanhu ava vane zvipo uye vanoshandira kuti America ibudirire. VaTrump vanoti semapurisa vanochengeta zvizvarwa zveAmerica uye vanomirira vanhu vavo mumatunhu avanogara vachidzidzisa vana vezvizvarwa zvemuAmerica muzvikoro. Mune zvemitambo, vaTrump vanoti vakahwinhira America mibayiro yakawanda uye vachibatsira kusimudzira nzvimbo dzavanogara. VaTrump vanokudza Dr. William Thornton avo vaibva kuBritish Virgin Islands vakave ivo vakaumba muzinda weUnited States Capitol. VaTrump vanotiwo vaJean Baptiste Dusebo avo vakazvarirwa kuHaiti ndivo vanozikanwa semunhu akatanga guta reChicago iro rinozikanwa zvikuru pasi pose. VaTrump vanotizve America inofara nekukudza zvese zvakaitwa nezvizvarwa zveAmerica zvakabva kuCaribbean izvo zvavanoti zvinosvika mamirioni mana muAmerica. VaTrump vanoti America inodada nezvakaitirwa nyika ino nezvizvarwa zveAmerica zvakabva kuCaribbean uye nezvavari kuramba vachiitira nyika ino. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni tanonoka wande.
Tochienda kuna Marvelous Mhlanga Nyauye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyauye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu namai Mativenga, avo vanoita ivo nezvematongerwo enyika. Tiri kuda kunzwa kuti sei vakasiya ivo bato reMDCT yaitungamirwa nemuchakabvu vaMorgan Tsvangirai.
2014 pakatangira kuita kukwesherana zvakanyanya kuti paTsvangirai neakanga ari munyori mukuru webato vatendai diti. Saka ini mhosva yangu ipapo yandakapomerwa ndeyekuti ndakanga ndakanyarara ndisingatori chidano sezvandakanda ita 2005 vaTsvangirai pavakatangana naWelshmeni Ncube ndigamira divi ravaTsvangirai. Saka gwendo gwavazonetsana naTendai Biti muna 2014 ndakati munhu watanga hondo yake rega aipi. Naizvozvowo ndakanga ndisisina chigaro chikuru mumusangano chaiita kuti ndikwanise kuti kana ndichitaura ndinonzi kasaka ndakangotiwo sezvo ndakaterega namba 9 yandakabereka ndombogarawo kumaterezi ndichingoona kuti bhora rinotambwa sei tofamba takadai
matimi mimaku ne coalition idzva munoona nyika yakagadzirira here kuti itongwe nemunhukadzi
izvo ndo zvinogara zvichitaugwa kuti vanotova nechirumbi chacho chinonzwikwa chaizvo Zimbabwe is not ready ini ndobvunza mubvunzo wokuti chinokonekwa koinosengwa pamusoro here nyika yacho handiti mahofisi anenge ane vanhu vanoshanda imomo madzimai akasimudza dzimba nyangwe chikaranga chinoti mherera kwayo ndeina mai pakasara vana vachirerewa namai mai ndiye mutungamiri wokutanga anotungamira mhuri pamba tozokonewa zvenyika seiko
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu amai Lucia Mativenga pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Marvelous. Tochimboenda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa madzishe anonzi ari kuramba achiti anotsigira bato reZANU PF kana kuti kupinda mune zvematengero enyika kunyange hazvo mutongo wakaturwa nedare repamusoro-soro mazuva apera wakanga uchiratidza kuti madzishe hafana kunga achipinda mune zvematongerwo enyika mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaEdson Chiota tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaChiota
makadii zvenyu nevateereri pamwe chete
vaChiota nhasi dzatichimbotarisa nyaya dzatiri kuona dziri kuramba dzichibuda dzemadzishe ari kuramba achiratidza kupinda mune zvematongerwo enyika isi takaona mutongo wakapiwa nedare repamusoro mazuva mashoma apera wairambidza madzishe kuti anga achipinda mune zvematongerwo enyika zvii zviri kuita kuti madzishe aramba achitevera nyaya dzezvematongerwo enyika kunyange mutemo nemutongo uchivarambidza kuita izvo
tine madzishe ari paviri tine madzishe edzinza agadzwa hushe nekuda kwechimiro chedzinza tine madzishe ane hushe hwagadzwa nekuda kwezvematongerwo enyika kwekuti vanhu vanoti aii nzvimbo iyi yakanga inge iri yedu zvoita popura mune zvematongerwo enyika wobva anzi ngaachitungamirira inzvimbo iyoyo saka madzishe maviri akasiyana anenge achigona kusevha mapeposi kana kuti anenge achigona kuita zvinhu zvakasiyana pamwe chete ipapo chimwezve chinoitika ndechekuti aenda kunoita chinhu ichi nezvikonzero saka mazvinomupa mukana wekuti ava asinoita zvinhu zvasina kukodzera nekuda kwokuti anenge achiti iye inini chandiisa apa kana chandiendesa apa ndezvematongerwo enyika kana adaro izvozvenyu munenge maakuti manje ari kudarirei ari kudii asi ari kukuratidzai kuti izvizvi ndo zvaari
asi kavaChiota kana munhu akanga ari acting chief anenge achitoziva mashandiro anofanira kuita madzishe chii chinozoita kuti atadze kuziva mitemo iyo
zvinoitika ndezvekuti maacting chief anoacta pafa mumwe ishe asi haasi ose maacting chief anoenda kunotrenwa kana kunodzidziswa nelocal government vamwe vacho havatoendi kunodzidziswa nekuti vanenge vachinzi hamusati masvika padanhere vamwe vacho havatoendi kunodzidziswa neministry of justice nekuti vanonzi hamusati mamadzishe tiri kuzomirira kuti kana paanashe ndiye anofanirwa kunge achiitira kuti basa iroro azoriita sakana vane chikonzero chekusaziva bumbiro remutemo kana kuti vachinyatsonzwisisa kuti dumbiro remutemo rinofamba sei
ko iwo musangano weZANU PF ndo vatiri kunyanyonzwa madzishe achitsigira pachena unotadzawo here kutaurirawo vanenge vachida kupinda mauri asi vari madzishe kuti aiwa mutemo hawakubvumidzei mirai
rega ndikubatsirei pamwe chete nenyika ibatsirike vanhu vezvematongerwo enyika vanhu vanotivo zvakaipa kana zvichiitwa nemumwe asi kana zvaakuitwa naivo vanoti zvakanaka ZANU PF inoti zvakaipa kana ishe akati ndinotsigira MDC ndoda kukupa muenzaniso we2002 vakange vakabata ushe hwekwachota acting chief George Tazwinga Zengeya vaitwa interview vakataura ivo kuti aiwa inini sashe handigone kuti ndiitwa neikwe ndichiti iye akanaka uye akaipa nekuti ndirishe wezvinofema nezvisingafeme kusanganisira masvosve nemadzvinyu izvozvo zvakaita kuti pane vaine maki inova iri kutaurikana nhasi kuti vakaramba ZANU-PF.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachota nekuwana nguva yekutsanangura nyaya iyi.
Aiwa, maita zvenyu tinotenda.
Manga makateerera kuna vaEdison Chiota muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Makaterera kustudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Hakusi kudaidzwa anonzwa nhasi mushure mekunge chikwata chema Warriors chatora mukombe weCOSAFA Cup kechitanhatu. Michael Kariati anotipanya iyi.
Zimbabwe yakunda Zambia 4-2 nezvibodzwa zvanwiswa naKama Billiard naTino Kadewere. Asi vakomana ava vapotsa vanyura pasvika maminiti makumi mapfumbamwe akatarwa. Zambia iri pamberi 2-1 asi Kadewere akakwanisa kunwisa chimwe chibodzwa kuti zvikwata izvi zviite mangange mutambo uyu ndokupinda muextra time. Muextra time, Billiards anwisa kaviri, Zimbabwe ndokurova Zambia 4-2. Zimbabwe yave nemikombe yeCOSAFA Cup mitanhatu, miviri pamusoro peAngola, South Africa neZambia idzo dzine mikombe mina. Murairidzi wechikwata ichi Sande Chidzambwa aitawo murairidzi wekutanga kutora mukombe uyu kanokwana kana. Muteveri weDynamos vaPonsent Mundiwa vanoti zvanga zviri pachena kuti Zimbabwe ichakunda.
Zvinhu zvakazagara zviri pachena izvi kuti vakomana vanohwina. Vakomana vafadza. Ndizvozvo havafadza vatamba ezvetimu hauya happy.
Kadewere ndiye anzi atamba kukunda vatambi vese mumutambo uyu achiti iye anga achizvizivawo sezvo vanga vakagadzirira zvakasimba mutambo uyu.
Tanga tichitaura nezvemutambo uyu zvakanyanya nekuti tanga tichida mukombe uyu saka zvaitika.
Kadewere akanda zvibodzwa zviviri. MaWarriors ari kuenda kumba achinyemwerera nemari inoita iyo zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu emarand iyo vatambidzwa nekutora mukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya. Mutungamiri MDC Alliance vaNelson Chamisa vanotiwo madzishe hafanirwe kumbunyikidza vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana manheru. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
So kuisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Wala mugela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 9 kuNhlangu la 2018. Ngosithandekile Mhlanga, endabeni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane nebandla lakhe leZANU-PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho.
Nokunisa mambo rotonga dunhu rauri hatongi nyika yose. Asi ZANU-PF yakaparara chii nyika yose. Saka moziva kubatana neZANU-PF kushanda pamwe chete kuti tive norugare mukati menyika yedu.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo eleNational Patriotic Front, uretired Brigadier General Ambrose Mutiniri, uthi ngasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumeni kaMnumzana Mnangagwa, athi zathuthunela umongameli Robert Mugabe umbuso zisebenzisa ibutho.
So nxa kuyikuthi khona ikhulu leyi yaba khona ngenxa yokuthi labo eParliament bayenza impeachment, labo bangama-collaborators, siyabesaba. Kungcono isothi ngabe ngilibona, kodwa umbulalo omkhulu yi-member of parliament engalalwazi.
Sizakuzwa impumela yomdlalo wenguqu phakathi kweqembu lesizwe leZambia kumdlalo weCOSAFA Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe leZANU-PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho. Ekhuluma lenkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla leZANU-PF emhlanganweni we-rally eMthoko, umnumzana Mnangagwa ugcizelele ukuthi kuzaba lokhetho olukhululekileyo elizweni kungabi lodlakela, njalo abavela kwamanye amazwe sebanxusile ukuthi bezohlola ukuthi ukhetho lolu luqhutshwa njani. Uthembise njalo ukuguqula impilo zabantu kwezempila kahle, kwezemfundo, kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye. Asizweni amazwi akhe.
Hamberi neZANU-PF, hamberi nokubatana, hamberi nokuwina ma-election, hamberi nokuwina ma-election. Basile mandu. Kana kuna MP akagwara kana oda kuita dagane kuze secret.
Kulabo abancintisa ukuba ngamalunga edalela eParliamente, ngiyalixwayisa ukuthi ungaya enduneni uyiphathele ukudla lengubo zokwembatha ezintsha. Akwamukele, umtshele ukuthi ufuna ukusebenza esigabeni sakhe. Uyakwazi ukuthi uyabe usufeze ingxenye yomsebenzi, njalo uzangena edalela eParliamente. Induna izasebenza labo mlisa, labo sobhuku, ibatshele ukuthi ungumntwana walapha bakusekele. Kodwa ungaphikisa, usole uzakuhlupha. La ningikokheli zomdabu, manyanani lebandla leZANU-PF ukwenzela ukuthi kube lokuhlalisana ukuhle elizweni, njengoba iZANU-PF ikhokhela elizweni lonke.
Lawo ke ngamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa obekhuluma labalandeli bakhe emhlanganweni omkhulu we-rally eMthoko. Asizweni enye ezinduna ebekulo umhlangano umnumzana Edward Nyamukapa echasisa ukuthi bazasebenza ndawonye lebandla lezanu PF ngoba kuyabajabulisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ubabona njengabantu abaqhakathekileyo.
Uru rurenekezo wauya pa chaizo tinotarisira semadzima voti shande newana wedu zvakadaro. Tazvigashira chaizvo zvataurwa izvi. Ndizvo zvezvimwe zvinhu ngazvisinganyatsokubatikana bane vazhinji. Hunzi dai tikashanda takadaro handikuti pane chinhu chinganetsi. Tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro.
Lawo ngamazwi enye yezinduna ebesemhlanganweni kamongameli Mnangagwa umnumzana Edward Nyamukapa obechasisa ukuthi bazasebenza ndawonye lebandla lezanu PF ngoba kuyabajabulisa ukuthi umongameli Mnangagwa uthi baqhakathekile. Ubusenjalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lamuhla ubelo wakhe umhlangano we-rally eRutenga lapho athembise khona abantu ukuthi uzagoqula okuningi ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke ikakhulu kwezomnotho. Uthe uzalungisa okuphakathi inkokheli, alungise okwezikolo, alungise imigwaqo kanye lamafekithali. Njalo ukhangelelwe ukuba lomunye umhlangano eChiretsi kusasa. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele National Patriotic Front uRichard Brigadier General Ambrose Mutiniri uthi yena kasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende kamnumzana Mnangagwa ethi zahluthunela umongameli Robert Mugabe umbuso zisebenzisa ibutho. Umnumzana Mtiniri uthi ibandla lakhe alisoze limanyane lamanye amabandla kukhetho oluzayo njalo selixotshe elinye icele lalo elikhokhelwa ngukosikazi Eunice Sandi Moyo. Intathe zindaba yethu Mavis Gama obesemhlanganweni lo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe e-Adelaide eCards eHarare namhla umnumzana Mtiniri uthi wawubona kufanele aphume aphele kubandla lezanu PF besanda kuhluthuna intambo zombuso yikho wabumba ele-NPF.
Kana uri muto wakatakura futhi uchidraiva ndege uchidraiva tengi harisi rako tengiro nefuti yacho futi haisi yako wanzi nenyika jiwe muchengeti wedu tichengetewo chengeta nyika yedu nesuwo tigogona kurara hope dzakanaka tichisumudzira nyika yedu murunyararo itrust kai kuvimbwa newe.
Usole amalunga edalela eParliamente ngathi kwehluleka ukuvikela isekelo sombuso okusekelwe ngumgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland South kuleli bandla umnumzana Johnson Langa.
Nesikhathi sempi okulamawo collaborators ehamba lamawo veterans so nxa babesifa kanye lamawo veterans yikho ke amaparliamentarians akhona lawa ngama collaborators awekhu abantu abazivunela imali nje yakona abantu mama so nxa kuyikuthi khona ikhu lay yaba khona ngenxa yokuthi labo eParliament bayenza impeachment labo bangama collaborators siyabesaba kungcono isho singabe ngilibona kodwa umbulalo omkhulu member of parliament engalalwazi ikho ke siyadinga ukuthi lati abe NPF nxa uNkulunkulu engasiphathisa nxa ama MP engena akuye lama workshops aqinileyo abanika ulwazi olupheleleyo ngeconstitutionalism ngoba thina our values are about constitutionalism idemocracy.
Asizweni ugcini sihlalo wesigaba semashingo kuleli bandla umnumzana Amasani Njana
uyahlubona ukuthi abantu laba kakhwa abakwazi abakwenzayo It's unfortunate ukuthi president he was lobbying ukuthi bengasayini impeachment ama MPs. But ngenxa yokuthi president bengawazi ukuthi kulakho kwenzakalani. He was deprived right ukuthi ezi ukuthi kwenzakalani phandle. Bathi be organize ukuthi bengasayini impeachment. Basesizwa ukuthi ah se incwadi seyibuyile ukuthi wena upresident senjani se resignile. I'm very sure ukuthi ngaba amabishana upresident. Impeachment bengasoziphumele because uthi yena ubesele 80 of the MP that is ekhumeka ukuthi singasayini. So most of those people abasayinileyo ngabantu ababuye bazojoin iparty. Bengakaqedi term of office base organize ukuthi bekeep upresident.
Kuvunyelene kulomhlangano ukuba kusiyafika kulosibili kumele ibe isikhona inkokheli ekhethwe nguZulu ukumela izigaba njengoba bengasayi kuma primary elections isikhathi sesidliwa nguMangoye. Umthini uthi uzabhalela inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ukuthi ingavumeli oza kuthi umela ibandla le-NPF engelancwadi ayiphetheyo esayinwe ngumgcinisihlalo waleso sigaba ukuba ngempela lilunga labo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarareni uMavis Gama.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu enkabazwe yona evame ukuthi ibandla elibusayo leliphikisayo labelane izihlalo kodwa iZANU PF ikhangelele ukuthola izihlalo eziningi lonyaka ngoba uMongameli Emmerson Mnangagwa ebikwa udabuka khona njalo izinga lokukhankasa uselikhwezile uma kuqathaniswa leminyakeni. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwakuqala eZimbabwe lwaluhlukile lolwalonyaka. Kwakuyisikhathi sempi, ukhetho lwabakhona ngemva kwesivumelwano. Isotsha lalilokhe liseganyeni. Abantu bavota kungela luhlu lwababhalisele ukuvota. Umnumzana Rizini Ngwenya, ohlaziya ngezombusazwe lezisebenzi, uyakuchaza lokho.
Okokuqala ngathi mina ngo-1980 kwakuyisikhathi sempi okungelabunandi. 2 yazuzakali isivumelwano selakhesta. Kakuzange kube ngisho le referendum yokuthi abantu bayayivuma mba bayivumi. 3 amasotsha wonke ayesempini ayengakabuthi ukuthi ayingena kuhle ema-assembly point. Kwaba into enje ama voters abantu babengarejistanga. Babe bokungena kuphela bavote. Kumvote kathathu, kumvote ka-4, abanye kwakuthiwa bageza izandla. Asikwazi khonokho, kodwa kwakunjalo.
Kusukela ngo-2000, ibandla leZANU belidliwa kabuhlungu enkabazwe, loba nje ngokhetho lwakuqala yanqoba kakhulu, kwathi ibandla leZaphu lathola izihlalo ezimbalwa. Ibandla eliphikisayo belinqoba impela kumalunga edale lephalamende lakumakhansili, kodwa ibandla elibusayo belicalwa ngokuqila ukhetho emaphandleni ngokwethusela abantu ukubathenga ngokudla kanye lokuvotela abantu kusetshenziswa lenkokheli zomdabu zona esezithe zakhuzwa lonyaka ukuba zehlukane lomkhuba omubi wokuphatheka kukhetho besekela ibandla elibusayo. Ungwenya wendlala obala ngempumela yokhetho enkabazwe.
Ngibona iZANU yabutha kakhulu amasisi. Kwakule 20 reserved ezabelungu. Kwaya kuthi ZAPU yayabamba emathebeleleni le-medians kakhulu. Yikho ke ngokuphuma kwama-results anjalo kwakulezi nkulumo ezivela la kuthetha. Ezithi zona hayi thina owinileyo kazisoze sizilazithandela thina esizamfaka. Kwakuye kwabonakala enyuzipepeni ukuthi hayi iZANU ibisisenambane eMozambique. Ihlangene labonilodi shoms khonale belabomgabe laba abanye bengasekho.
Ohlaziya ngezokhetho umnumzana Efi Ncube uchaza amalanga okhetho luka-1980.
Kubera futhi ngo 1980 uzakhumbula ukuthi kwavota mhlaka 26, 27, 28 February 1980 kodwa owangenayo umbuso omusha wangena mhlaka 18 April. Kwaba lethuba elilingeneyo elinafu elifaneleyo ukuthi baphikisane bazibalungise bonke. Asibuyeleni kuleso simo, hayi lesi se 48 hours.
Ukomishina weZEC uNkosikazi Faith Sebata uthi lokhu kubadida ingqondo ukuba iphepha lokuvota liza kuma kanjani.
Nanzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile njalo luzakube lu-free and fair elections, ikwenza mutsho. Kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luzakube ingathi luzemambijana ngoba asinanzeleli njengezekho ukuthi kuyini okwenza abantu kube labazancintisa abaningi kangaka.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu enkabazwe loba nje ingoma yeminyakeni yokuhlukuluzwa kwabantu isiqalile. Kanye lobuqili okulakho ukuthi lolu khetho lungabi msulwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia, keselichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7. Esethulela eziphathelane lemaphandleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngikwamahlaba ithwale eFilabusi lapho engixoxa khona lesakamuzi umnumzana Paul Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Hayi, lami ngiyabonga kakhulu kwabantu ngamini Nkomo.
Usilobela incwadi lapha ukhala kakhulu ngendaba yentuthuko uthi akula zibhedlela, akula zikotsho zamanzi esigabeni sakho. Kumi njani kahle kahle?
Umgwaqo umgwaqo owagcinwa ukulungiswa ngesikhathi sikaSimithi. Abantu banatha emfuleni othiwa uwanezi, banatha nezinkomo, yabala amathoyilethi. Ma umfula lowugcwele babantu ngabili Nkomo, abantu bathatha amanzi ahamba emfuleni alodonti nje wonke. Bathatha nje abantu umfula uyabugcwele ngoba ma ukuthi umfula ungagcwalanga bakwazi ukuthi bayenze bagebhe nje imthonjanyana lapha emhlabathini emathebethebeni, banathe lawo manzi. Kodwa ke ma umfula ma ugcwele, abantu bathatha wona lawo manzi angcolile lezi nje ezifileyo aledoti nje zabantu abalazambuzi, bathatha nje babebesiyanatha emfuleni nabantwana ba.
Isibhedlela kumbe ikliniki eseduzane lalapho ohlala khona Ndlovu yiphi?
Ikliniki eseduzane lalapho esihlala khona yiyo iwanezi kliniki. Ukuthi laphana thina esihlala khona ma siyababo siyasuka iwanezi mission is about 6 kilometers. Isibhedlela iFilabusi hospital and iwanezi mission okwamanje layo ngayila ambulance. Kusho ma ungasuka la aphana umuntu ugulelwe umuntu ufike ngalezi mission mabethi hayi lo muntu akadlulise leFilabusi, kusho ukuthi kumele uhaye imoto nje ikuhambise eFilabusi. Ma kusemini ke uthuthu zomthwala ke umhambise ku-scooter, ufike ku-scooter laphana ke ubambe ke amabhasi uye eFilabusi. Ma kusebe usuku uthi ukuthi uyasomele uhaye imoto from ewanezi mission izikuthi iyokufikisa eFilabusi.
Liyake lihlale phansi yini njengezakhamizi likhulumisane labameli benu kuhulumende?
Abameli ngifuna ukuthi ngiyibeke nje kahle babo Nkomo, abameli bakuleyana indawo njengoba indawo leyana ingane iyangcelelana nje bebhele ingwe leFilabusi. Ungapha kube kunomumalakhe Nkomo akaveli ebantwini, owangale laye akaveli ebantwini, abantu abo kabaveli nje ebantwini. Ithemba abantu abazovela nje manje njengoba sokuyaqala ukuthi kuyakhampeni ukuthi sebezodinga usekelo, ngiyathemba ukuthi sebezoqala ukubonakala ebantwini. Ngapho kwakulobaba umalakhe Nkomo ma udlula ezikusiya ngangapha kube kuzobaba u-endrulanga. Labo bantu akula thuthuko abayilethela abantu. Into abayaziyo ikuthi nje masokusiya vota beze ebantwini bazofuna amavoti. So akula nje into abazihlupha ngayo lokuthi abantu baphila njani, kuthila even abantwana bezikolo manje nje izwe belisina nje isikhathi lesi kula bantwana abalahlekule yimphefumulo bezama ukuchapha imfula ukuthi baye esikolweni. Abantwana isikolo isecondary mangaphakamisi bahamba beba abo-15 to 20 kilometers ukuthi umntwana ofike esikolweni abuyabuye achaphe le mfula emkhulu le ekhuluma Mahawa Nezi River. I primary school is being over to the Kong. We touch in Fule A to Wanez River, Kacho Malo the River. So it is Rumali Sina, Mani Hana Dina Mayonki, I want to have a bad one month. I will have two, I will have preach, I will have Jiluto to the Tunga and Light Kapala Mari preaching, I will have preaching in the Awe, who take Japan to appear at the Azazatis Yamazan and this service guy.
Alubana elalele umnanga kwa lohulumende wake, mazibano nga wakondisa kubu?
Amazi mna enga wakondisa uwe ubaba umwanka melu uwawe umaso mnanga kwa ibuti. Na ya kona gana, indao, lendao, na hapu mtaumbi na anga kona konuti, ahambi, njiwanji siya kuruma guni. Maguta anga konuti agus, azame kutumela ikula laki, niyo zivonela impido, epilu wa mawandu. Mwabankemba lai, mae enga atufunga enza irani ya kegulian indao. Kebe kumbele asuge etwena manzi ya rari. Mwabagula ma yagmoni tena amanza nato wabandu wawulian indao. Iena nga wana ata ningezo sotoa umuanga nulese shiri wati ice cream chute flapos. Katika suwe ice cream. Mwui kuti ipoize ni anga wana ata demanji ata kule manji. Ito oti jeni.
Ai, ibe gugu shokuba lawe kuselo babanzofu. Siya bong.
Ai, nami ngoni lewa. Tewa mini kumbeze kati mtaozi mwaba lenti la so kuti. Noma mbani jo onga kono kusiza. Omko oti jo amanzi.
Lolo be kuluhlelo lwezemaphandleni ngisefilabhusi kwamahlaba ithwale ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Paul Ndlovu asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Gukama
Siyabonga ntungameli asizweni uhlelo liphuma lendaba lijone lendaba
Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle igama lami ngu Chris Gande siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Cooksman umhlabeleli Sihlaziya udaba lokunxuswa kwabahlabeleli embuthanweni yabezombusazwe. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga baba, ngiyabonga.
Yi ungasela ukuthi ubona njani udaba lokubana bakhona abaculi sesibone abaningi kakhulu abafana labo Mtukudzi labanye ababalisa lo Sandra Ndebele sike sezwa. Kunsukwana esanda kwedlula kubana uke wabonakala eralini ye Zanu PF wena njengomhlabeleli uthini ngalokho
mina ngakutsho ukuthi endabeni ezifana lalezo sokusiya ngokuthi yena waye kulowo mhlangano ngegqoke liphi ibhatshi egqoke ibhatshi lokumusician kumbe eyimember eyebandla lonalelwa eseralini yakho So, nga kui kutu wae hambe na vele imemba kakula nchinga. Nga wae hambe imusician kui kutu wae kachiwe. Huu hayo, patelui mali kutu wae performa kupela. Hala ko amboni ububi wakona. Nye nga zi kona pogu ndaba zamazi. Avese wa kulumu musician. Nye nga tachweli kundaba kasadra kupela. Tanchwela jeku eni musician. Kuti na pogu wakona ngani kuyakiliza kunga eza. Guma phambi kwabantu besecalisa kubutha izilogani zebandla kumbe secalisa ukungani secampaign elibandla laphana ayikho lapho embona ngani abyabe kungani akuhambi kahle kakhulu ngoba kuyabe kuza kuluzisa abalandeli labana abamanye ababandla lana aphikisana laleli wena kade useralini yakhona kutsho ukuthi abalandeli bonke labana uzabaluza kubanda into yabona ukuthi wena uyabe unabalandeli abavela kuwonke amabandla ezombusazwe so uya sokusiya ngokuthi kumbe yakuphiwa imali oyibona ukuthi le angaze nahlekelwa ngabalandeli kanilanda abanye bengemali kumbe usukhanya la le future kuti ngokwenza so uzi alaina le any political movement kawusoze kubulale i-career yami so yizo izinto ezabe zicakathekile ukuthi zikhanyele zona ziyana nxa ungumculi uphatheke entweni zona ezizabo politics kafanele ukhangele i-future ukuthi uza ubalansa njani konke
asithi wena unxuswe ukuthi uyecula emhlanganweni asithi OMDC uyafika uziphathe njani nxa kuyikuthi kulibandla lawo lisekela
khona apho yibo bezime mbutho ukuthi uyabususa khonini njengeartist nxa sekufike emumweni enjalo ngoba uzahlwe bonke labantu abalandeli abephathe ngasiyo MDC bazaqalisa ukungasakulandeli kuhle ngoba abantu entweni zepolitics bangena ngenhliziyo sebele kakhulu ukuthi lento encane bayi-interpreta ngezinye indlela.
Kodwa siyabona abanye abaculi abafana lo Oliver Mtukudzi. Umtukudzi useke wabonakala emaralini awezanu PF kodwa ungani waphumela okungangcolanga. Kuyaba kuhamba njani khona?
Kuyaba kuyikuthi uyenze khonokho engikuthile ukuthi nxa yena ehambe eqhatshiwe i-artist esiya-entertainer. Ufike wazitshayela ingoma zakhe wa-entertainer abantu kwaphela khonapho wakutholela imali yakhe.
Ake sikhangele elakusasa. Ikhona yini ingoma esingayikhangelela?
Ikhathesi kulesindlu le ephume nje this week. Ngathi iphume this week okukhanya ingubela mehlo.
Okay. Hayi, siyathaba kakhulu ukukhuluma la. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngithanda ukuvalelisa. Mbonga kakhulu, mbonga wena msakazi lawe odinga platform yokuthi lamke ngizwe express kanina.
Hayi, sisibongile. Sifisela inhlanhla.
Siyabonga.
Lo-ke ngumhlabeleli ocula ekobulawayo uCooksman ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Soke amalota, sambe nini tina siyo sumulela. Sisa jola oma skanda sebe kiminya.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Iqembu lesizwe lama Warriors yilo elithethe inkezo yeCOSAFA Cup ngemva kokunqoba elePhalophalo eZambia 4-2 enkundleni yePeter Mokaba Stadium ePolokwane eSouth Africa lamhla emini. Umkhamabili athi nguye ohlohleka kabili ngemzuzu yokwengezelelwa e-extra time emdlalweni ophose wafika imlindi yagcina kuyi-2-2 ngemva kokuba uPhilana Khatewere ehlohle kabili. Iqembu ehlohlela iqembu lesizwe eZambia lona lihlohlelwe kabili Lazarus Khambole. sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umnumzana Emerson Mnanga kwalamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe leZANU-PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le-National Patriotic Front, uretired Brigadier General Ambrose Montaneri, uthi yena kasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende ngokuhluthunela umongameli Robert Mugabe umbuso besebenzisa ibutho. Ama-Warriors athatha inkezo ye-COSAFA Cup ngemva kokunqoba iqembu leZambia 4-2. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.